chemazivire amunoita vaZulu gore negore tine chirongwa chatinoparura muna Disemba chekupa sekucherechedza zvakaitwa namambo Jesu kuti dana nai pana nai Mwari vakatipa mwanakomana Jesu Kristu. Isu tinopana zvatinazvo panyika pano muupenyu hwedu zvingava zvishoma asi chikuru kupanana rudo. Saka tarisipawo rudo tinowanzonanga boka revabvezera atingati masenior citizens munyika medu, tonangawo avo vanenge vachirarama vari nherera dzinenge dzichengeta mhuri dzakasiyana siyana, tinoti machild headed households. Tinonanganawo futi nevaya vanenge vachirarama vane kutambudzika pamitezo yemuviri yavo, vatingati persons with disability. Saka ndo vatakanonga ivavo vanga vachisvika 300 kubva mubulawayo mese. Chiitiko ichakaitika mubulawayo pari zvino hasine chimbogaro chiitikawo kwakasiyana siyana. Saka mukana wanga uri webulawayo chokwadi ndakasvika pakubatwa zvikuru. So umwe anotungamirira nyika, anotungamirira ruzhinji, ichitungamirirawo bato redu rinotungamirira. Ndakaona kurwadziwa kunoita vanhu. Mashoko andakapuwa nevabvezera kubva chirungu tema ndudzi dzakasiyana siyana, vanoti mitauro yakasiyana siyana, mazera akasiyana siyana, nhamo yachisunga kondoko, nhamo ya chisunga ndira dzakondo munyika. Ndakazoona kuti nyika yaomerwa, kuna chikafu, kuna mari dzemarenti, vanhu havana mari dzemuzvipatara.
Mashoko enyu kuvana veZimbabwe pazuva reUnity Day ndeyekuti kudii?
Vana veZimbabwe ngatichibatana tose tonangana nenyaya yekuti toita sei kubvisa humbimbindoga husveta simba, toita sei kubvisa utongi hwevashoma vanenge vane hutapwa hwekurovesa vamwe, kuvhiringidza vamwe, kushaya kugadzikana kwenyika, kukanganisa vamwe mumaruwa. Nekuti chikafu chinopuwa nebato, vanhu vanopuwa mbeu nebato, fertilizer nebato, zvese zvinoitwa zvemapato. Vanhu ngavazivikanwe kuchenga ose, mananga hapana risina mhodzi. Madzishe woita basa rawo kuchengeta tsika nemagariro nemafambiro edu akare echinyakare, kuitira kuti pave nerugare, vasapinda kunoitwa midhibha kana kuti zvimbwasungata zvematongerwo enyika, kana kuitwa zvavo ana chimbwido wematongerwo enyika. Togadzirisawo makereke achibatanidza vanhu vorega kupokana, vanhu vachinamatirwa, vanhu vachinamatira nyika, mabhishopu, maprofita, mapostori, vakuru vanotungamirira, mareverendi nevavhangeri, tobatana pamwe chete nyika yoenda mberi.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladho?
Hatidyiwe takasvinura sematemba. Isu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati, tosangana pakati panyaya yenhaurirano chaiwo. Kwete rugungano ravakaita iro kungoda kuredza nguva nokunakidzwa nezvavanonakidzwa nazvo. Takataura tipoladi hatisikuzopa takapinda muchinhu chiya, nokuti idariro ravakagadzira kuda kuzama kukatidza MDC.